Zvikuru vangu vakanangana nokusarudza vachange vachimirira musangano kusarudzo dzichaitwa mangwana kuparlamend pachinzvimbo chaspeaker, deputy speaker, president of the senate, deputy president of the senate nemachief whip. So ndozvo chachiri chinangwa chikuru chomusangano. Wasangana ukati manominations achange achizotsigirwa pachaitwa sarudzo mangwana kumahouses of parliament, kuhouse of assembly nokusenate.
Saka anenge achivhota rekusarudza vanhu apa ndiani manje?
Kana vachisarudza speaker, mamembers of parliament vekuhouse of assembly ndo vanovhota. Kana vosarudza president of the senate nadeputy wake vemasenators, ndo anenge achivavhotera.
Asi nekuwanda kwakaita nhengo dzenyu, kungozadzisa ako chireoka uko.
Tine tarisiro yekuti kana, nokuti maelections ai secret ballot, saka tine tarisiro yekuti vanhu vakasarudzwa kumirira musangano weparlamend kana vachitevedzera zvido zvomusangano vachavhotera avo vanominetwa nomusangano.
Tichitarisawo kana ivo vari kusarudzwa mangwana vatora mhiko, zvinenge zvaakurevei muchitaura segweta kudare reparamende? Rinenge raakunyatsotanga kushanda here zviri
pamutemo? Zvoreva kuti dare reparamende renge rakwana kuti richitangisa basa raro. Mamembers veparlamende vakaiti wasonini, vakanga vava namapresiding officers avo namachief whip avo, zvose zviri kuzadziswa mangwana izvozvo. Vapera vese vakureva kuti mabhizinesi reparamende raakugona kutotanga.
Mubvudzo wekupedzisira vamangwana, vamwe vari kutivo dzimwe nguva panomboshaya mutsauko pakati pebato reZANU PF nehurumende. Makurukota aya munee muchishanda nawo sei sebato?
Vanenge vachishanda in terms of the constitution, vachitevedzera bumbiro romutemo. Saka kana vari kuparlamend vanoita basa ravo rokuparlamend semapresiding officers, vanotarisirwa kuti vagaidwe nestanding rules and orders of parliament. Kana vauya kune zvemusangano, taakuitawo zvepati yedu maererano neconstitution yedu. Kana munhu waitwa presiding officer, hauchatarisi kuti wakabva kubato ripi. Uri kuona mamembers of parliament vaine marights avo sezvakapuwa mumutemo weprivileges of members of parliament. Saka unofanira kubata vanhu zvakaenzana. Tine chokwadi chokuti zvisinei kuti wabva kubato rinotonga rine vanhu vakawanda, unofanira kubata mamembers of parliament zvakaenzana. Saka ndo zvinovagaidha mukuita basa ravo iroro.